This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anasi uri musi wemuvhuro mbudzi 17 2014. Makateerera ku Studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvine zviri munhau dzedu dzanhasi. Amai Grace Mugabe vanoita musangano kumazowe vachiti vachakurudzira murume wavo kuti adzinge amai Joyce Mujuru basa. Uku amai Joyce Mujuru vanobuda pachena kekutanga vachiti zvose zviri kutaurwa nevamwe vavo muzano PF zvichiburitswa mapepa nhau akaita seHerald neSunday Mail nemamwewo manyepo. Sachigaro weBoard reCrisis in Zimbabwe Coalition vadiwa mavhinga vanosiya basa vachiti vamwe ngavaende panyanga uye vagadzirise zviri kunetsa musangano iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanga varitsa chigaro weBoard reCrisis in Zimbabwe Coalition vadiwa mavhinga vanoti vasiya basa ravo nhasi vachito kupokana kuri musangano iri kwava kukonzera kuti sangano iri ritadze kuita basa raro nemazvo. Vanga vari mutevedzeri wavamavhinga Muzvare Samukeliso Kumalo ndovasarudzwa pamusangano weSpecial General Council waitirwa muHarare nhasi kuti vapinde panyanga kusvikira kwaitwa musangano weAnnual General Meeting gore rinouya. Kunetsana muutungamiri weCrisis in Zimbabwe Coalition kwangwa kotokonzera dzimwe nhengo dzesangano iri kuti dzibude mariri dzichipomera Board resangano iri kusafambisa zvinhu negwara kwaro. Vamavhinga vaudza mutungamiri Nkomo weStudio 7 kuti vari kusiya basa vaine tarisiro yekuti vari kusara vacho vachagadzirisa zviri kunetsa kuitira kuti basa resangano iri rienderere mberi.
Munhu unofanira kufamba nzira dzaunenge wazvisarudzira maringe nezvaunenge uchitenda mazviri. Kana muchinge maona riri gungano zviya, munofanira kunge makabatanidzwa nechinhu chimwe chete chinoti ndezvichipi chiono chaminacho, zvakare mafambiro amu nezvinhu zvamunotenda mazviri. Nekudaro ndaona kuti mukati megungano hapachisina chiono chimwe chete pakuti tinofanira kuti tifambe sei kuti tiende mberi kubatsira kuti nyika ive neutongi hwakanaka hujichetere. Vakuru vanoti izvi zvinofanira kuti zvitangire mumba medu. Saka nekudaro ndaona kuti pane makakatano akawanda anogona kuti aparadze musangano. Saka ndikati zviri nani kuti utungamiri huende parutivi muchitanga ini kuti tipe mukana kuti vamwe vavake musangano wedu vaende nawo mberi zvakanaka.
Saka kusiya basa kwenyu uku muri kuona kunge kuchabatsira pakugadzirisa zvinetswa zviri mumusangano?
Hongu idanho rinobatsira kana vanhu vaine chinangwa chekuti vaitungamidze zvakanakira musangano kutanga. Nekuti dzimwe nguva kana vanhu muri vatungamiri pakaita makakatanwa kana mukapa kuti ngatifambe takadai zvikaramba, ndikati ngatifambe takadai, kana zvichinge zvaramba vamwe vachifunga kuti zvichida vanhu vari kutungamidza, chakanaka ndechekuti vanhu vatungamidze musangano kwete kutungamidza mazita evanhu. Ndokusakei ndati inini regai seutungamiri senu semutungamiri ndiinde parutivi ndipewo vamwe mukana kuitira kuti zvisazoramba zvichiita sokuti inongova nyaya yekuti ndidhewa anoda zvakati, asi kuti musangano unoda zvipi nezvipi zvakanakira zvekusimbisa musangano chaizvo. Ndodozo randisunda kuti nditore danho iri.
Vadhewa mavhinga ndo vanga vari sachigaro weBoard reCrisis in Zimbabwe Coalition vanga vachitaura vari parunare vari muHarare namutungamiri Nkomo weStudio 7. Mutungamiri abatawo nhengo yeBoard yesangano iri vaMashley Dube ava vanoti kusiya basa kwavamavhinga kuchabatsira kugadzirisa zviri kunetsa musangano ravo.
Vamazinga vasvika nhasi kwanga kuine yatinoti Special General Meeting yakanga yashedzerwa nemamembers anova iwo anoumba Crisis in Zimbabwe Coalition. saka pavasvika onasi vachiziva kuti nhau dzanga dziri paagenda dzachifanira kudzeiwa inhau dzadziri zvikuru sei maringe nekubata kwavo basa vari Board Recrisis Zimbabwe Coalition saka ivono kuzivawo nekuonawo mamiriro ekunze vabva vasvikawo vakazvitivo hai havachakwanisi kuramba vachienderera mberi nokunzi achiyapesen wecrisis Zimbabwe Coalition
kusiya basa kwavamavhinga uku kunorevei kunoreva here kuti zvinhu zvaakuzofamba zvakanaka musangano
zvazvinoreva ndezvekuti panga paine zvimingamupinyi zvanga zviripo ivo tinokwanisa kuti tivaverenge sechimwe chimingamupinyi nokuti munhu anga achikwanisa kuti atipatsanure isu munhu anga achikwanisa kuti ange achitipinza muhondo tigare tiri panguva yehondo tichingogwisana tisingachaiti basa redu ratatifanira kunge tichiita zvino iko zvino zvazvadai takuchidzokera kumakomiti edu takuchindogara pasi takuchinyatsokuprograma tichiplana takatarisa gore rinouya kuti tinoshanda sei takuchiita zvebasa redu manje
musangano wekusarudza utungamiri hutsva kana kuti AGM muri kutarisira kuti uitwe rini
bumbiro redu recrisis in Zimbabwe coalition rinotitendera kuti tiite musangano uyu mugore rinouya muna December asi pane atinoti maprovisions zvakaitwawo mubumbiro zviripowo kuti kana paine zvinenge zvaitika zvakakura kana mamembers ivo vari zvecoalition vakazviona zvakafanira unokwanisa kuti uitwe within 15 months after the previous AGM saka tiri kutarisira kuti isusu AGM yedu hapana chakaipa ichaitwa next year muna December
vamehluli Dube iboard member yecrisis in Zimbabwe coalition vanga vachitaura vari parunare vari muHarare namutungamiri Nkomo Studio 7
makateerera kunefenyuro yenyu yestudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda wevoice of america uri muwashington dc munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaintaneti rinoti www.voashona.com zvakare webhusaiti yedu www.voashona.com
Musakangwana kuti munotibatawo pa9199am, pa4930 kana pa12080 ne15455 kHz pashortwave. Zimbabwe inoti iri kufara sezvo gore rino ichange ichikokera urongwa hwekucherechedza zuva revanorarama neHIV AIDS pasi rose. Zimbabwe ichange ichimirirwa muchirongwa ichi nesangano reNational AIDS Council. Sangano reAfrican Union richabatana neZimbabwe nedzimwe nyika dzemuAfrica muchirongwa chichaitwa musuwa 1 zvita kuVictoria Falls. Zuva reInternational AIDS Day rinocherechedzwa musuwa 1 zvita pasi rose. Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reNational AIDS Council muzvare Madeleine Dube vaudza Mavelas Muhlanganya uye weStudio 7 kuti gadziriro rechirongwa ichi iri kufamba zvakanaka chose.
Tiri kufara zvikuru kuti gore rino nyemberero dzedu the World AIDS Day zvava ratinocherechedza zvekuti shura matongo eHIV neAIDS. Zvichiripo pakati pedu uye vanhu vakawanda vamwe vachiri kufa pamwe chete nokubatwa neutachiwana ihwohwo tanga tichimbopemberera tiri tega musi wa 1 December asi gore rino takaonawo veAfrica Union Commission vachitaura nyaya yekutiwo vanoda kunge vachibatana nesu mugore ra2012 Africa Union yakasunga kuti iyo yakuzoita mhemberero the World AIDS Day yakabatana nenyika dziri muAfrica dziri mamember states kubva muna 2012 saka mhemberero dzokutanga dzakaitirwa kuRwanda mhemberero dzechipiri dzikaitirwa kuSouthern Sudan iyi gore rakapera muna 2018 gore rina 2014 vasarudza kuti vadzike vauye kuno kucha mhembe kweAfrica Southern Africa saka vasarudzo kuti batane neZimbabwe nokudaro isusu tiri kufara chaizvo
sei mafunga kuti musangano uyu uitirwe kuVictoria Falls
kunyange dai tanga tiita urongwa hwedu tichida kupembera tiri muHarare takaona sokuti inove nguva yakanaka yekuti isuwo tiratidze pasipese kuti izvo Zimbabwe inyika yakaita sei zvinhu zvinonzi kwane dzimwe nyika pamusoro peZimbabwe zviratidze kuti chokwadi chiri papi saka tingati inguvawo yokuti isu tiratidze nyika yedu unaku hwayo nezvatinowana uye kuti vamwe vanhu vanogona kunge vari kutouya kari kekutanga muZimbabwe uye vanogona kana kusazombodzokawo zvakare kuZimbabwe kwacho saka takasarudza kuenda kuVictoria Falls kuti vanhu vakwanisewo kuona vachipemberera nesu asi vachiona kunaka kwenyika yedu nokuti tine zvimwe tingati zviratidzo zvepasi rese zvisina nyika dzakawanda one of the seven wonders of the world
musangano uyu uchange uri pasi pedingindira rinoti chii
theme world continental world as theme takatora eAfrica inoti you're getting to zero in Africa Africa's responsibility everyone's responsibility saka zvatikutaura pano ndezvekuti kuti tisvike pakuti mazero matatu aya zero new HIV infections zero AIDS related deaths zero stigma discrimination kuti tisvike izvozvo ibasa reAfrica
Avanga vari muzvare Madeleine Dube vanona nezvekufambiswa kwemashoko mutsangano reNational AIDS Council of Zimbabwe vanga vachitaura vari parunhare muHarare naMavlas Muhlanganya uye weStudio 7 Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika
Nanti elinye ithuba nansi enye indlela yakulalela umsakazo wakho weStudio 7 sihloko ulakho ukulalela uhlelo lweStudio 7 hachi kuradio kuphela loba ebulenjini kodwa la kumakhale kukhwini lasecingweni ngokusithinta kunombolo ezithi nxa use South Africa 27 105 916 467 Nisapinda njalo 27 105 916 467
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC Mudzimai wemutungamiri wenyika Amai Grace Mugabe nhasi vakurudzira murume wavo kuti vadzinge basa mutevedzeri wavo Amai Joyce Mujuru avo vavari kupomera mhosva yekuronga zvokubvisa vamugabe pachigaro vachishandisa chisimba Thomas Tripasi anotipa nyaya iye
Vachitaura pamusangano wavaita nevadzidzi vemumayunivhesiti pamwe nevatsigiri veZANU PF Amai Mugabe vakurudzira vamugabe kuti vachidzinga basa Amai Mujuru avo vavari nenguva vachiti vanofanira kusiya basa. Zvichitevera mashoko akabuda mubepanhau reSunday Mail neZuro ekuti Amai Mujuru vaironga zvekuuraya vamugabe, Amai Mugabe vati vane humbo hwevhidhiyo hunoburitsa pachena kuti Amai Mujuru vairongawo kuvauraya ivo pachezvavo. Vati Amai Mujuru vari kupiwa mari nehurumende dzekunze yavari kushandisa muurongwa hwekuda kubvisa hurumende zvisiri pamutemo. Vaenderera mberi vachiti nekuda kweizvi Amai Mujuru vanofanirwa kusungwa vachipomerwa mhosva yekuda kupirigura hurumende. Vatiwo kubva zvavakagadzwa semutevedzeri wemutungamiriri wenyika hapana chavakaita chinoratidza kuti vaimirira zvido zvemadzimai munyika. Vatiwo vachashanda zvakasimba kuti makurukota ese ehurumende pamwe nevatevedzeri vavamugabe vachasarudzwa pakongresi yeZANU PF vanogona kuvadzingisa zvakare kana vasiri kuita zvinhu nemazvo. Chabacha amaye mujuru kutitinzwe divi ravo panyaya iyi asivati vari mumusangano vacha tifonera kana vapedza zvavari kuita. Asi mashoko akavakaburitsa nezuro anoti havana chavanoziva nezvenyaya dziri kutaurwa mazuva ano naamai Mugabe pamwe nevari muzano PF avo vari kuvapomera mhosva yeuori kusagona basa pamwe nekutengesa kune. Asi mashoko avakaburitsa nezuro anoti havana chavanoziva nezvenyaya dziri kutaurwa mazuva ano naamai Mugabe pamwe nevamwe vari muzano PF avo vari kuvapomera mhosva yeuori kusagona basa pamwe nekutengesa kune venyika dzekunze. Vanoti vakatosvitsa nyaya iyi kumagweta avo. Asi mashoko avakaburitsa nezuro anoti havana chavanoziva nezvenyaya dziri kutaurwa mazuva ano naamai Mugabe pamwe nevamwe vari muzano PF avo vari kuvapomera mhosva yeuori kusagona basa pamwe nekutengesa kune venyika dzekunze. Vanoti vakatosvitsa nyaya iyi kumagweta avo kuti atore matanho pamusana pekusvibiswa kuri kuitika zita ravo. Zvichakadai, mutungamiri wesangano reZimbabwe Congress of Students iro rinobuda pachena kuti rinotsigira ZANU PF vaLeopold Chakanyuka vaudza vanhu vanga vari pamusangano uyu kuti gurukota rezvedzidzo yepamusoro amai Olivia Muchena pamwe negurukota rinoona nezvevechidiki vaFrancis Nema vanofanira kusiya mabasa avo nhasi chaiye vachiva. Zvichakadai, mutungamiri wesangano reZimbabwe Congress of Students iro rinobuda pachena kuti rinotsigira ZANU PF vaLeopold Chakanyuka vaudza vanhu vanga vari pamusangano uyu kuti gurukota rezvedzidzo yepamusoro amai Olivia Muchena pamwe negurukota rinoona nezvevechidiki vaFrancis Nema vanofanira kusiya mabasa avo nhasi chaiye vachipomera vaviri ava mhosva yekusakoshesa zvido pamwe nezvirongwa zvevechidiki pamwe nevadzidzi. Zvichakadai, amai Mugabe vati vanhu vese vari kutsigira amai Mujuru vachatorerwa matanho akaomarara muzano PF. Ndakamirira Studio 7 kumazowe, ndini Thomas Chiripasi.
Zvichakadaro, nekuona kuti mwana asingachemi anofira mubereko, mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Teurai Ropa Mujuru nezuro vakaburitsa gwaro riri kuramba zvavari kupomerwa nevamwe vavo mubato ravo. Mugwaro iri, amai Mujuru vanoramba mashoko akaburitswa nezuro nebepanhau reSunday Mail iro riri kuvapomera mhosva yekuronga kupfuudza mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Amai Mujuru vanorambawo zvakare mhosva dzinosanganisira dzeuori dzavari kupomerwa. Vanoti kunyanga hazvo kunyarara kuchinzi kunokunda zvose, vaona zvakakosha kuti vaudze vana veZimbabwe kuti sezvo vari mutungamiri akasarudzwa nevanhu, vachashandira vanhu vachiremekedza mutungamiri webato ravo pamwe nemutungamiri wenyika uye vachitevera bumbiro rebato ravo pamwe nebumbiro renyika. Amai Mujuru vanoti chakaita kuti vatore nguva vakanyarara inyaya yekuti vanoremekedza urongwa hwebato ravo. Amai Mujuru vanotiwo vakasvitsa nyaya iyi kumagweta avo ayo vanoti achatora matanho akakodzera. Mapoka akawanda ari kuchikwata chinonzi chiri kutungamirwa negurukota rezvemitemo vaEmerson Munangagwa anonzi ari kukurudzira amai Mujuru kuti vasiye basa voga. Nezuro, sangano revakarwa hondo rakakurudzira amai Mujuru kuti vasiye basa, richiti izvi zvinozorerutsa basa raro paCongress yeZANU PF ichaitwa mwedzi unouya. Vamwe vanonzi vari kudivira amai Mujuru vanosanganisira varugare gumbo vari kumbomiswa mabasa mumusangano vachipomerwa mhosva dzekuda kupidigura hurumende yava Mugabe. Studio 7 yaedza kubata amai Mujuru asi vati vanga vari mumusangano. Takundikanawo kubata magweta avo eScanlan and Holderness. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vachaosumutasa kuti tinzwewo maonero avo panyaya iyi.
Ndinofunga kuti zvakakosha kuti veruzhinji vazive pfungwa dzavo uye kuti vanofungei pamusoro pezviri kuitika, nekuti dzimwe nguva vakaramba vakanyarara zvinoratidza sekuti havasi kupokana nezvavari kupomerwa.
Saka imi munoti danho ravatora idanho rakanaka here, nekuti vamwe vanoti kunyarara kunokunda zvose?
Uku hakuchadi kunyarara manje pazvasvika. Zvaakuda kuti vataure vabude pachena kuti ivo vanotii nezviri kutaurwa, nekuti dambudziko racho harisiri kupera rekuramba vachitaurwa. Vaifanira kuti kunyarara kwavo kuite kuti vanhu vasataure nezvazvo, asi nekuda kwekuti vanhu vari kuramba vachingotaura mapepa achingonyorwa zvinoratidza kuti zvasida kuti vataure vaedze kuwana chavanotaura pamusoro pacho.
Asi vamutasa kungoburitsa statement kana gwaro irori, kune hudzamu hwakadii zvichienzaniswa nevamwe vavo vari kuvatakata vachiita zvekutaura pamisangano?
Chekutanga chinoratidza kuti ivo munhu anoziva yatingati protocol yebasa ravo. Zvinoratidza kuti munhu asiri kungoita zvemhirizhonga kana kuedza kudzorerawo zvavari kupomerwa, asi kuti vanoda kuti zvinhu zvigadziriswe nenzira chaiyo chaiyo, kuti mapindiro avakaita pabasa ndoo mashandirwo aifanira kuitwa nyaya yavo ichitaurwa zvakanaka, pane kuti vangotanga nekunge vachipomerwa paruzhinji.
Totarisawo kuti muZANU PF muri kuitika zvakawanda. Tinoona varugare gumbo vakabvunzurudzwa nemapurisa mukupera kwesvondo panyaya yababa Ajukwa. Tonzwawo kuti vaKalistus Ndlovu vanenge vari kunzi vanofanira kusungwawo nekuti vari kupomerwa mhosva yekusashandisa midziyo kana mari zvebato zvakanaka. Zviri kuitika izvi zvinonanga kupi tichitarisa musangano mukuru weCongress uri kugadzirirwa?
Zvakangonanga ndezvokuti Kongresi chaiyo chaiyo iri kutoitika izvezvi. Iyo ichaitwa ichangova chiitiko chete chekungoti taakuita Kongresi, asi Kongresi zvayaifana kuti iteme nekugadzirisa ndo zviri kutogadziriswa izvezvi. Zvekuti vaifanira kunge vachinzi ndo vakanganisa vari kuburitswa pachena vachipiwa mhosva dzamuri kutaura idzodzo. Kureva kuti patinosvika paCongress panenge pasina nyaya yakawanda yekutaura.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vachausi Mutasa vari parunare muHarare neStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa kubuda pachena kekutanga kwemutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru vachiramba mhosva dzavari kupomerwa nevamwe vavo muZANU PF vanofungidzirwa kuti vari kutsigira gurukota rezvemitemo vaEmmerson Mnangagwa mumakakatanwa emasimba ari mubato iri. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei matext message panhamba inoti 001 202 465 0318 muchitudza namba dzenyu kutira kuti tigo kufonerai. Munogonawo kufona panhamba dzinoti 001 202 617 2077 kuti mutaure paLive Talk. Munhau dzedu dzemitambo, chikwata chenhabvu cheFC Platinum chakabudirira kunomirira nyika mumakundano e2015 CAF Confederation Cup zvichitevera kukunda kwachakaita neZuro. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Chikwata ichi neZuro chakatora mukombe wechibuku Super Cup nekubudirira kuenda kunomirira nyika muCAF Confederations Cup mumutambo wakabuda Harare City ichichema zvikuru kuti yaive yabirirwa nemuridzi wePembe Vanomo Matemera. Harare City yaive yakatungamira 1-0 mutambo wave nemaminetsi anokwana mana awedzerwa apo pakanwisa chibodzwa neve FC Platinum. Murayiridzi wavo Masimba Dinyero nevamwe vakawanda vaive munhandare iyi vachiti ivo bhora iri raive risina kudarika mutsetse wakatarwa. Dinyero haana kuda kuvanza nezvaanofunga kuti ndizvo zvakaitika pamutambo uyu.
Chinja avapa hazvichinje kari hazvichinje.
Vamatemera vakaramba kutaura nezvemutambo uyu apo Studio 7 yakaedza kutaura navo nezvavaipomerwa zvekuve kudivi reFC Platinum.
It's a Christmas present for them.
Murayiridzi wechikwata cheFC Platinum Norman Mapeza anoramba kuti chikwata chake chakabatsirwa nemuridzi wePembe asi achibvuma kuti mutambo wanga wakaoma zvikuru.
Mutambo wanga wakatiomei sezvanhesi ari munoona kuti tazokwanisa kuwana chibodzwa chatarimisa mabhara akunopera.
Uyu wave mukombe wechipiri Mapeza achirayiridza FC Platinum asi uri wechitatu kuchikwata ichi. FC Platinum yakatora mukombe weIndependence Trophy apo yairayiridzwa naLloyd Mutasa. Asi Mapeza anofunga kuti fainari yechibuku Super Cup yaive isingafanirwe kuve yakatambirwa mumusha wavo weMandava Stadium.
Ini ndinoshuira kuti kana iri mukombe wefinal, mukombe iri cup final, inofanira kuti itambwe paneutral venue.
Pakutora mukombe uyu, FC Platinum yakawana mari inoita iyo zviuru makumi manomwe nezvishanu zvemadhora. Chikwata chakakundwa cheHarare City chikawanawo madhora zviuru makumi mashanu. Chikwata cheFC Platinum chichamirira nyika zvekare mumakwikwi eCAF Confederations Cup muna 2015. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yashika nguwe tunoverenga tsamba ngwasha dzenyu pamwe nematext message amunotumira kuno kuStudio 7. Yekutanga yabva kune muteerera ari kuti ndapota verengaiwo tsamba yangu kava kakawanda musingamboverengiwo message yangu. Muri sei timu yeStudio 7 pamwe nemhuri yose yeZimbabwe? Ndinoti pamberi nebasa renyu ndinofara kwazvo nenhau dzenyu dzechokwadi. Muri kwazisirawo mhuri yose yekwaChibaira kuSouthdown pamwe nemhuri yekwaSiyakanda kuChagonda kuri kuChipinge. Ndini Tailman Siyakanda kuRustenburg kuSouth Africa. Mumwe muteerera anoti ndingafara mukaverenga tsamba yangu Jonga. Tava kunonga svosve nemuromo, tava nemwedzi mitatu tisingapiwe muhoro wedu paWoola Farm Glendale Mazowe, papuraze remunyarikani revamwe vakuru muhurumende. Tanzwa nenhamo, ndinoti basa sebasa vana Jonga, zvimwe mari vangapindire. Murisai machinja ose pamberi nekubatana. Mumwe muteerera anoti hai Jonga naBlessing, ndinoti basa munogona varume, dai mawedzera nguva yenyu yenhau uyezve nekudzokorora nhau dzamunenge maverenga weekend sezvamunoita pakati pesvondo nokuti magetsi haasi kubatika zvekumhanya. Ndini Chenje wekuChegutu. Mumwe anoti alo mukoma Jonga, ndinokumbirawo mutiongororerewo nyaya yedu kuno kuUMP. Tina MP wedu vasimba mudarikwa vari kushungurudza vanhu vemudunhu rekwaJambwa vachitorerwa nzvimbo. Please itaurewo nyaya iyi. Thank you. Munyori haana kutipa zita rake. Mumwe anoti ndinonzi baba vaAshi, ndinofara nechirongwa chenyu chinotionesa mamiriro akaita zvinhu kumusha. Ndinomhoresa mudhara zete kumakomoyo, ndiri kuBotswana. Aiva vateereri, nguva yedu ndoyaita shanje. Vadikani, tinokutendai mose netsamba dzamanyora. Tinoti rambai muchitumira tsamba mbozha dzenyu kuno kuStudio 7 muchitiudzawo zvirongwa zvamunofanira kunzwa imi vateereri kuti munzwe pano paStudio 7. Kwazisanai hama neshamwari pano paStudio 7 muchishandisa email yedu inoti studio7@voanews.com. Kana ari matext message kana WhatsApp, tumirai kunhamba dzinoti 001-202-465-0318. Tinodzokorora zvakare nhamba idzi 001-202-465-0318. Chirongwa chino ndechenyu imi vateereri. Tosangana zvakare mangwana muchikamu chatinoverenga zvamunenge manyora. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vanoita musangano kuMazowe vachiti vachakurudzira murume wavo kuti adzinge amai Joyce Mujuru basa. Uko amai Joyce Mujuru vanobuda pachena kekutanga vachiti zvose zviri kutaurwa nevamwe vavo muzanu PF zvichiburitswa mapepanhau akaita seHerald, Sunday Mail nemamwe manyepo. Sachigaro weBoarder Crisis in Zimbabwe Coalition wadewa mavinga vanosiya basa vachiti vamwe ngavaende panyanga uye vagadzirisa zviri kunetsa musangano iri. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuoneka ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina, Chris Gande naStandekile Mhlanga.